Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare, mukuru weWFP muZimbabwe, Eddie Rowe vati kushaikwa kwemari uku kwadzorera shure chirongwa chavo chekubatsira nemari vanotambura kuti vakwanise kutenga zvokudya. VaRowe vati pasi pechirongwa chavo checash in transit vane nzvimbo dzanga dzava nenguva yakareba vanhu vasiri kuwana mari sezvo vaisisakwanisi kupa vanhu mari yemadhora ekuAmerica sezvinotarisirwa nomutemo. VaRowe vapa muenzaniso weGokwe North uko vati vanhu vavanobatsira nemari yekuti vatenge zvekudya vakapedzisira kuwana mari iyi muna Nyamavhuvhu wegore rino.
After the SI-142, where we can no longer distribute US dollar cash, we have to convert the US dollars into Zim dollars in order for us to be able to provide the cash transfers.
Mushure meSI-142 apo tisingachakwanisi kupa vanhu madhora ekuAmerica, tinofanirwa kutanga tachinja mari iyi kumadhora emuno kuti tipe vanhu mari. Tine dambudziko rekuwana mari. Izvi zvaita kuti tisakwanisa kupa vanhu mari kune dzimwe nzvimbo nenguva. Ndingapa muenzaniso wekuGokwe North, vanhu vakapedzisira kuwana mari yerubatsiro iyi muna Nyamavhuvhu.
Asi vaRowe vatiwo vakakwanisa kuwana mamiriyoni 10 emari yemuno mushure mekunge sangano ravo ragara pasi nemabhanga ari munyika. VaRowe vati mari yavakawana nezviro iyi vachaishandisa kunzvimbo dzanga dzava nenguva vanhu veko vasati vawana mari dzakadai seGokwe North nekuChipinge. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota vezvemari vaMtuli Ncube kuti sei hurumende iri kutadza kubatsira WFP padambudziko rayakatarisana naro. Asi bazi rezvemari rakazivisa mazuva mashoma apfuura kuti richawedzera mari pamwe chete nekuunza mari neuremu hwakakura munyika senzira yekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Asi bazi rezvemari haana kuzivisa kuti zvichaitwa rini. VaRowe vaudzawo vatapi venhau kuti sangano ravo richange richitsvaga kwekutenga chibage chekubatsira Zimbabwe sezvo kuZambia kwavaisimbotenga vari kuchemawo nenyaya yekusanaya kwemvura zvakanaka mwaka wekurima wapera.
Taiwana chibage chedu chakawanda kuZambia, asiko zvino Zambia yave kuchemawo nenyaya. Tiri kukwanisa kuwana zvishoma kunyika yekusouth Africa, nekudaro iko zvino tava kutarisa kuti titenge kupi kunyika dzepasi rose.
WFP inoti inotarisira kuti mwaka uno vamwe vanhu vachawana gohwo riri nani uye vanotarisira kudzika kwevanhu vainobatsira nezvekudya kusvika pamiriyoni imwe chete nemazana mashanu panosvika kubvumbi wegore rinouya. WFP inotiwo vanhu vemuZimbabwe vanoda chikafu vanosvika mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru, asi kusvika pari zvino yawana mari inosvika zvikamu makumi matatu kubva muzana zvemari yairi kuda inosvika 293 million US dollars. WFP inotiwo iri kukurudzira varimi kunzvimbo dzakasiyana-siyana kurima mbeu dzisingadi mvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.